nguva yapfuura taitaurirwa kuti recurrent expenditure kana kuti mari inowanika nehurumende yese inoperera pakubhadhara tingati maemployment cost yese yehurumende, vaiti inosvika kana kuti 110%, zvinoreva kuti mari yaiwanika yaisingakwani yese yaingopera pakubhadhara vashandi. Zvinoreva kuti hurumende yaisingakwanisi kuva nemari yainosara nayo yokuti ikwanise kuchengeta zvipatara, ikwanise kuvaka mabridges nemadhamu kana kuti kuvaka infrastructure. Ndiyo nyaya taigara chingotaurirwa nguva nenguva veIMF, World Bank vachitaura nyaya imwe chete iyoyo. Iyo zvino kuuya kaMthuli Ncube ari kutotaurirwa kuti mari inenge ichiwanika nehurumende 50% ndiyo yakutobhadhara mawages kana kuti maemployment cost. Zvinoreva kuti 50% yacho ndiyo mari vari kusara nayo. Hurumende yakusara nemari inokwanisa kuti ikwanise kuchengetedzwa zvivakwa.
Pane chakaipa here apa izvi zvikaitwa vamwe
kuvashandi vanotambira tingati maslave wages, vashandi vanosvera vasina kudya, patara zvisina chinhu? Hazvimborevi chinhu, zviri kutotaura kuti hurumende yakusara ine mari.
Ko sei muchidaro?
Inosara ine mari sei hurumende izvo zvipatara zvakavharwa? Ivo vashandi mawages avo vaitambira $300-$400 tisati tachinja nyaya yemari. Iyo zvino vari kutambira $40. Hazvimboshamisi kuti tione mabhuks ehurumende achiratidza kuti pane mari dzavari kusara nazvo, nenyaya yekuti vari kutobira vanhu. Imari dzaifanirwa kuva dzichipiwa vashandi izvozvo. Saka hazvichinji upenyu hwevanhu kuti hurumende yakusara nemari yokuvaka zvinobatsira nyika. Asi sati taona zvimwe zvacho zviri kutaurwa nehurumende kuti 50% yacho iri kusara muhomwe ndiyo yokuvaka infrastructure. Hatisati taiona infrastructure yacho iri kuvakiwa.